Ndino kuchinganizai ne mfaro ini ndini tanono kawande ndichiti eino emisoro ye nau dzanhasi chishanu kubvumbi 13/2018. Nengo dzekomiti yeparamende inoona nezvemigodhi iyo yanga ichifanirwa kunzwa nyaya yokutsakatika kwakaita mari yemangoda dzinotadza kuuya kuparamende izvo zvapa kuti musangano uyu ukanzurwe. Nengo mbiri chete kubva panhengo 40 ndidzo dzanga dzauya. Hurumende yoronga kuvandudza makambani ayo kuitira kuti iwane chouviri kubva kumakambani aya. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoratidzira muHarare achikurudzira runyararo musarudzo dzichaitwa munyika. Veruzhinji vochema-chema vachiti havasi kuwana rubatsiro rwakakwana munyaya dzehutano. Muchirongwa cheLife Talk na 8pm tiri kutarisa zviri kuitika muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa iyo inoti yakadzinga vaObed Gutu navaAbednego Bebe, asi iyoti zvakare iri kuvapa nguva yekuti vadzokere mubato panguva iyo inodzinga Muzvare Tukozani Kute muparamende. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am, 4930-13860, 6080, 15580 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwe kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na 6am kubva nemuvhuro kusvika tishanu. Musakanganwezve kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudziraiwo hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook yedu, endai palink iyi facebook.com/voa.shona.